chekutanga ikodzero yevana veZimbabwe yemapolitical parties yemaorganizations ari muZimbabwe kuti kana wakumbira voters roll upiwe voters roll uye izvi hazvisingori kwedu chete zvinhu zvinoita zvakatsigirwa nemutemo weZimbabwe nebumbiro remutemo reZimbabwe tiri musangano unoremekedza bumbiro remutemo saka tinotanga tatarisa bumbiro remutemo kuti riri kuti ndosaka muchiona kutripusi kwakazara maloya magweta vanenge vachitoziva tenge tichitoziva kuti zvinhu zvatiri kutaura izvi ndozviri kutaurwa nemutemo weZimbabwe kwozoitawo nyaya yekuti vanotiti isusu tiende tinopiwa voters roll rinoita iro mazimari akawanda kudaro over $170,000 $187,000 actually US dollars yekuti uwane voters roll zvek haisi kuperera ipapo panyaya yekumbunyikidza nekubatirira vana veZimbabwe wonziwo unofanira kumira mwedzi miviri nehafu 58 days wakamirira kuti voters roll iroro rizoprindwa zvakamboitika kwani izvozvo ikodzero yedu yekuti tiongorore voters roll saka isiri kutaura kuti zvek iri kuitirei zvinhu zvisina maturo iri kuitirei zvinhu zvisina musoro ipo paine mukana wokuti vangotipa voters roll toona zvatinoda kuona sekodzero yedu sekutaura kwazvinoitwa mubimbiro remutemo
Dr. Mavaza nyaya iripo
dambudziko riripo nderekuti vanhu havasi kunzwisisa zeti haisi kuramba kupa vanhu gwaro rinonyorwa mazita evavhoti zeti iri kutaura zvinhu zviviri chekutanga iri kuti iyo hatina mari yekuti tifotokope voters roll yacho yese tokupai asi kana muchida uya uzotora ufotokope wega normally the law says the voters roll must be availed to people availed is not given people must come and see vanogona kuinspecta pavadira it's availed to them iwa rida kutora kana urida kutora hausi kurambidzwa ita saizvozvo zeke haisi kukunyimai bozeke yakati hatisi kuramba asi tiri kuti tikakupai esoft copy inoindasiwa nayo because vanhu vakapiwa soft copy examination vakatanga kuisa macoordinate asiriwo vakutaura kuti tirejini iri kumadagascar zvisiri izvo zviri padelimination report saka koti kati taona zvaitika kudhara mazana iri apfuura tikazvidzokorodza nekukupai mimi soft copy inokanganiswa saka zeti yakumbira kuti tipei nguva tigadzirise tiise masecurity masafety catch measures ekuti hakuna anozoita zvake zvaanoda you cannot edit it
vadzokora nyaya iri kutaurwa nezimbabwe electoral commission yakatsigirwa nedare yasimudzwa zvakare nadr mavaza yekuti kune vana mambara vanogona kukanganisa voters roll munoti
aiwa izvo hazvitaurwe makore ano atiri munyika yatiri yatiri kurarama mazuva ano kune zvinofanira kuitwa nezek kana zek riri sangano bato kana kuti organization inoziva zvainoita inotoisa zvinhu zvakadaro izvozvo kuti pasawane chero ani naani anopinda zvino kana vachiti munhu wese anongouya opinda oita zvaanoda zviri kureva kuti havana kuita basa ravo nemazvo saka havatitorina kodzero yekuti vange vachiita basa iroro kana vachitadza kuchengetedza voters roll racho nekuti havangatyore mitemo mutemo weZimbabwe unotibvumira isusu ende unototaurawo kuti kana tichida voters roll tofanira kuriwana uye tofanira kuriwana nemutoo watinoda kuti sesoft copy here kana kuti hard copy
Dr. Mavaza, imi seZANU-PF mungapembera here kana makakunda vamwe vachiti havana kuwana voters roll
kukunda baba kana tikakunda pane vanochema nekuti akundwa haambofa akapemberera nesu saka tatozvijaira kuti vachazongochema kana vachinge vakundwa isu tikakundwawo isu tinopemberera navo saka hatisi kutarisira kuti zvingakanganisa sarudzo sarudzo ichaenderera mberi zvakanaka ZANU-PF ichahwina zvine mutsindo tichapemberera vetriple C vanokokwa kuzopemberana vachida kana vakarambawo tinongopemberera vasipo saka kana vakanyunyuta hazvitadzise ZANU-PF kuenderera mberi nekuhwina nekutonga
vadzokora nyaya yekuti sarudzo dzoitwa rimwe bato rokunda mamwe mapato muchichema sezvamuri kuita izvi munoona sei
hambova makaita mufaro muZimbabwe hambova makaita runyararo muZimbabwe nekuti kana tiramba tichingoita macontested elections tinoramba tiri munhamo yatiri vana veZimbabwe vari munhamo vari kudya nhoko dzezvironda nhasi uno nekuti gore negore rinoitwa maelections kunenge kuine hondo ZANU PF ichitsvaga nzira dzekuti ibirire nekuti inenge ichiziva kuti ikangoita zvinhu zviri pachena chechetere inozvamburwa netriple C